Highlanders iyo yanga ichirova zvimwe zvikwata seri neseri kubva makundano ekaso laga Premier Soccer League atanga nasi yazorodzwa apo yarowa 2-0 ne FC Platinum Mandava Stadium. FC Platinum yanga isiri kutamba zvakanaka mumitambo yayo yadarika zvekuti vemakuwa vanga vave kuti murairidzi wechikwata ichi Norman Mapesa arudzingwa basa. FC Platinum inove ndiyo ine mukombe uyu yave pachinhano chechishanu nemapoints makumi matatu mapoints gumi nerimwe chete pasi peHighlanders. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechipiri yasiwa nemapoints maviri chete nebhoso mushure mekurova triangle nezvibodzwa zvitatu iyo isina kudzora kana chimwe chete nhasi masikati zvekare. Murairidzi wavo Tekshua Chiragwi anoti havasi kumhanya asi vari kufamba zvishoma nezvishoma. Kunyange hazvo yakundwa Highlanders yaramba iri pamusoro nemapoints makumi mana nerimwe chete. Mutsigiri weHighlanders vasimba imhachi vanoti kunyange hazvo varohwa nhasi mukombe watove maoko avo. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti pane zvakawanda zvinoda kuti Highlanders itore mukombe uyu. Mitambo yekasolaga imwe yatambwa nhasi yapera seizvi. Green Fuel 1 Wange 0 Chicken Inn 0 Grandmont Bullets 0 ZPC Kariba 0 Capes United 0 Black Rhinos 2 Blue Chiefs 0. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira seizvi. Dynamos versus Simba Bora. Manika Diamonds versus Herentals. Yada versus Shesham. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.